Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 29, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Dini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe 230 nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yakazivisa kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa7 kukadzi, asi masangano evarayiridzi anoti zvichanetsa kuti varayiridzi vakwanise kudzokera kumabasa sezvo vasina mari dzekufambisa. Bato rezapo rinoti rakaisa nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemabielections munzvimbo shoma-shoma nekuti bato iri harina zvikwanisiro. Indiwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira varayiridzi akawanda anoti haaoni nhengo dzavo dzichikwanisa kudzokera kumabasa sezvo dzisina mari dzekufambisa. Izvo zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nezuro nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa7 kukadzi sezvo huwando hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa necovid-19 hwadzikira. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rakazivisa kuburikidza negwaro rarakaburitsa nezuro kuti rinotambira chose urongwa hwekuti zvikoro zvikasike kuvhurwa, asi haroone nhengo dzaro dzichikwanisa kudzokera kumabasa nekuda kwekushaya chekufambisa. Munyori werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vanotiwo hurumende inofanirwa kuremekedza varayiridzi kwete kungokaruka yoti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvisina kutorwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hurumende ngaizive kuti zvainotaura zvinhu zvinoda kuti zvinge zviri zvinhu zvinoita kuti vashandi vayo vanzwisise vakugona kuendawo kumabasa. Ende teichitaura kuti ngapaite nhaurirano. Havagoni kungotaura sekunonzi vari kudyira nenhapwa. Vashandi vehurumende varayiridzava vanhu vanotori nemhuri, vanhu vanodawo kurespektwa. Hatingangoti musi wakati tiendai kubasa. Zvichemo zvedu hazvina kutorwa. Kubva panzina President Mnangagwa zvikoro zvisazipenda, hapana kana nhaurirano imwe chete ine musoro yakaitika. Tirikungotaura izvi kuti hurumende kana iri genuine, iri serious, vanogona kuanaunza madeta avari kuanaunza. Asi varayiridzi vati kuti vaende kumabasa ikoko vachatadza, havana mari, havagoni kupinda mudzimba dzevanhu vasina kubhadhara rendi, havagoniwo kuenda kubasa vana vavo vachivasiya kudzimba nekuti vana havagoni kubhadharwa school fees. School fees dzakatarwa nehurumende dzakakura ende dzakakwirisa kureva izvo kuti varayiridzi votadza here kuendesawo vana vavo kuzvikoro.
Saka matanho api achatorwa nenhengo dzenyu vaMajongwe?
Svondo rapera iripiti yuzeti management committee yakagara pasi ikabuda nechisungo chekuti zvikoro nyange zvikanzi ngazvivhurwe zvichanetsa nekuti murayiridzi ari kwaari haana mari. Anoda mari yebhazi, anoda mari yechikafu, anoda mari yekusiira vana vake vachidya. Padane murume kana mukadzi asingashanda anodawo mari. Saka zvese izvozvo zvinhu zvati kuti hurumende ngaingangomuki zvongoita sesvikiro rengozi rinongoti zvandataura ndizvozvo ndozvataurwa nevadzimu vatisingaoti. Hongu zvikoro vachavhura, madhoo ezvikoro vachavhura, asi varayiridzi vekuti vaiuye kuzoshanda ipapo handifungi kuti vanhu vawanda. Dai hurumende iri genuine, iri honest, sagara pasi yateerera zvichemo nekuti PTZ yakaendesa zvichemo zvayo, zvimu takaendesawo zvayo, ARATUZ yakaendesawo zvayo, nemamwe mainyenesa akaendesa zvavo. Ngavateerere zvichemo izvozvo togara pasi sevana vanyamunhu toonesana kuti toita sei kuti nyika iende mberi.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Ukuwo mutauriri werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera Vanotiwo chinhu chakanaka chose kuti zvikoro zvivhurwe sezvo vana varasikirwa nenguva yakakosha yekuti vange vachidzidza. Asi vataderera vanoti hurumende inofanirwawo kunge ichivhurawo ziso rekuona kuti varairidzi vanodawo mihoro yakanaka kuti vakwanise kudzokera kumabasa.
Zvekuti zvikoro zvivhurwe isu hatirambi. Kuti zvikoro zvivhurwe ka inyaya yakanaka zvikuru nekuti vana vachinji varasikirwa nezvidzidzo. Asi ka hurumende ngairekedze kutsinzinya rimwe ziso ichivhura rimwe chete rekuti zvikoro ngazvivhurwe yotsinzinya rekuti vatipewo mari iri nani mari svinu. Consumer Council of Zimbabwe yakati 72,967 ndiyo PDL. Asi iwo vari kutipa mari iri pasi pasi zvakanyanya yekudarika ipapo. Ivo pachavo vezimstats yavanobvuma ivo vehurumende yakati iyo 48,046 ndo mari yave PDL. Mari idzodzo ndidzo mari dzinofanira kunge dzichipiwa mushandi ari pasi pasi wehurumende ari kuma grade B. Asi mushandi ari kugrade D ari kutopiwa mari iri pasi pe 40,000 nemari yavaiti vatiwedzera. Izvo zvoka hatichada vakomana.
Saka imise sangano zvizvamuri kuda.
Isusu tiri kuti ngavachitipawo mari svinu. Musi wa14 takasangana kuNJNC tikati ngatikasirei zvakare kudzoka tisangana. Ivo vakati takumbonobvunzira zvamataura zvine musoro zvekuti izvo chimboendai munotaura kuti tipihwe mari yemaUS inova inotenga zvamari kuramba yemabhondi. Chiregai tinobvunzira nekuti isu hatina kupihwa simba rekuti titaure kuti mari yemaUS tingaibvuma. Tikati chidzokerai munobvunzira asi tikasiri kusangana tiwirirane. Zvikoro zvisati zvavhurwa zvine zvino vatoshedzera kare kuti zvikoro zvochivhurwa. Zvochivhurwa nani?
Saka nhengo dzenyu dzichatora matanho api vataderera?
Isusu zvinotasvika pekuti vadzidzisi hatichagona kuvati isusu chimbomirai hoo makadaro tikutaurirana nekuti vadzidzisi vakatozviona kare kuti kunyengedzwa kwakabvira kare kutori nepatani yavanogara vachinyora mumawhatsapp. Izvozvi muchanzwa vava kuti January takutaurirana votadza kuwirirana, voti February, voti March totadza kuwirirana, toti September kusvikira tasvika December chabuda hapana. Saka iye zvinoka hurumende ngairekedze kuzova inotishora kana tikachizoti isusu chabvondoka.
Mutauriri wezimutawa Goodwill Kutaderera vari parunare nestudio 7. Bato rezapu rinoti rakaisa nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemabielections munzvimbo shomanana nekuti bato iri harina zvikwanisiro zvinodiwa pakutsvaga rutsigiro. Asi bato iri rati rave kushanda zvakasimba kuti ringe ragadzirira zvakakwana pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nestudio 7 pakupera kwemusangano wekomiti yepamusoro yebato ravo waitwa muHarare nhasi. Mutungamiri webato iri vaSpangilizi Wenkomo vati bato ravo rine nhengo shomanana dziri kukwikwidza musarudzo dzemabai elections emakanzuru neparamende sezvo vachiti homwe yebato ravo yakaboka pari zvino. Nekuda kwechikonzero chekushaya zvikwanisiro, Vankomo vati bato ravo riri kukwikwidza munzvimbo dziri kumatunhu eMatabeleland South, Matabeleland North neBulawayo chete.
Bielections dzakapinda zvedu asi dzakapinda nzvimbo shomanana nenyaya yekuti padzvimwe nzvimbo mastructures edu ana kumira zvakanaka. Remember we just coming out of Congress 2 months ago. Saka kune machallenges akati wandei. Saka takaona kuti zviri nani kuti tikwikwidze kwatine vanhu vane mastructures ari ready.
Zvisinei, Vankomo vati bato ravo ratotanga kupinda muvanhu richitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Tine 19 months to go tisati taenda kuma elections. Asi tichatanga kugadzira iye zvino kushanyira vanhu muground tichitaura nevanhu tichiva encourage kuti vauye kuzovhotera party redu tichigadziridza mastructures edu.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Muzvare Swongilefield Jamugijima vati kunyange bato rezapo rikakunda munzvimbo dzose dzariri kukwikwidza hapana charinokwanisa kuchinja sezvo ragara risina dzimwe nhengo dziri muparamende.
Zvinogona kubatsira kunzvimbo kwavo kwavanogara nokuti dzimwe nguva vakaregerawo kuva nevanhu vanovamiririra vanenge vaine mapato avo vanongoitawo zvavanenge vachingodawo. Saka ini ndinoona hangu zvakanaka zvavakaita zvekukwikwidza asi pakungoti manambas avo mashoma havana chavanokwanisa kunyanya kuchinja kuparamende vakadaro.
Vankomo vatiwo hurumende inofanira kupawo mapato anopikisa asiri muparamende mari yekuti akwanise kuita mabasa awo.
Ndizvozvo hatina mari yatiri kuwana from the government asi tinofunga kuti tikashingirira tichahwina maelections tichati nema paelections pari zvino tiri kuzvisponsor tega members ndivo vari kuvisa mari mupati ma subscriptions, nema contributions, nema fundraising efforts.
Atinao kwanza kutara ne gurugota rezo mariwa mtulingule, pa mwene gurugota rezo mitemo, vazi yambi ziyambi, kutinzi kupamire urumende panya ii, asu urumende, kuburikiza na vazi yambi, yaka mbote wala kutimapato anenga kamiriri rwamparamende, ndiyo cheta no kwanza kuwa na maripas pe mtemo ya Political Parties Finance Act, uyo noti mapato anenga wana zhukamu zushanu kubamuza na zushenda mberi, ndiyo anoko zira kupewa marine urumende pas mtemo uyu. Zvichakadai, vankomo vati urumende nofanira kugara pasi nebato ravo kuti itsvage nzira dzekuti vanhu vakafirwa nehama dzavo panguva yegukura hundi vangaripwe sei.
Vongo kune National Peace and Reconciliation Committee. I don't think they are doing enough for the people who were affected by gukura hundi that time. What needs to be done is that ZAPU inenge ichifanirwa kuti ive involved kuma nyaya dzekuti kugadzira nyaya nekuti ZAPU ndiyo yaka filwa zvakawanda nevanhu ndiyo yakaona namo saka if you leave ZAPU out chiti chataura nevamwe vanhu vasiri ZAPU azviite saka ZAPU inofanira kuti ibe pa table.
Mashoko avankomo aya anoyo apo chivakwa chekurangarira vanhu vakavigwa kubalagwe kumapisa mudunhu reMatabeleland South chakapwanywa pakutanga kwemwedzi uno nevanofungidzirwa kuti vasori kanoveke chitatu chivakwa ichi chipwanywa mukati memakore maviri. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe divi rehurumende pane zvataurwa nezapu izvi, asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba masvondo maviri adarika vakati chivakwa ichi chakavakwa zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakatenderedza Zimbabwe izvo zvine mapasipoti ari kupera gore rino nerinouya zviri kuchema-chema zvichiti kutanga kushanda kweipasipoti muna 2024 kuchaita kuti vabhadhare mari yakawanda. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo pasipoti itsva yeipasipoti iri kutarisirwa kupedza kubiwa kana kuchengetedzeka kwemapasipoti. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine mapasipoti ari kupera gore rino nerinouya zvinotanzvizi kufara neurongwa uhu kuitira kuti zvikwanise kuwana magwaro ekugara munyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia nedzimwewo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvakatarisana nekubhadhara mari inodarika $600 emadhora ekuAmerica munguva pfupi. Sezvo vachida kuti mapasipoti abude nekukurumidza, vazhinji vanogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe vari kubhadhara madhora $310 kuti vatore pasipoti yekudhara kwotomu kupera kwegore rinouya, vobvisazve madhora $200 kuti vava nepasipoti itsva. VaJustice Muramba, avo vanogara muguta reFrancistown muBotswana, vaudza Studio 7 parunare kuti varovera mwoyo padombo ndokunotoresa mwanasikana vavo pasipoti itsva kunyange vachiziva kuti iri kumiswa gore rinouya.
Kana vakatongoanaunza kuti maepasipoti ndoakushanda chete, vese vanhu vane mapasipoti asiri maepasipoti haachashanda, kuti ngati utongonoaplaya futi imwe nyowani unorwa hondo yacho unoihwina. Zvinoreva kuti kuti uwane pasipoti unenge wabhadhara 518.
Semunhu ane mukadzi nevana vatatu, vamuramba vaenderera mberi vachiti vakatarisana nedambudzi rekutsvaga mari inodarika chiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica kuti vakwanise kutora mapasipoti matsva aya. Hurumende yakadzika mutemo weStatutory Instrument 273 of 2021, uyo noti pasipoti iri kushandiswa iko zvino ichamiswa kushanda muna zvitoa gore rinouya muchiitiko chichamanikidza vanhu kuti vatore ePasipoti. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reLusaka muZambia vaChandrick Mwewa vanoti vanoona richavagangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuzvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji kuti zvione pasipoti itsva iyi.
Ini ndiri kuona kunge iri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe nekuti makore matatu apfuura hurumende yeZimbabwe yakanga ichitadza kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti. Ende tichitarisawo mapasipoti acho akanga ari mapasipoti ekuti anione sekunge akanga achinetsa zvakanyanya kugadzira. Zvino kana vaisa imwe zvepasipoti idzva yekuti inoda zvakawanda zvekuti ikwanise kugadzirwa, richange riri dambudziko hombe kuti vakwanise kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti aya macho.
VaRonald Chikwenere vanogara muJohannesburg South Africa vanoti hurumende inogara ichida kuombesera vanhu uye zvinogara zvichivanetsa kuti sei pasipoti yemuZimbabwe iliyo inodura chete kana zuchenza niswa nezimuwa nyika.
Chokutanga nechokuti we never know nanya ya policy inconsistency as RPF government. There are chances za kutu nongo nongo nzongo na wana mapasports ya achato shandi. Saka junoto rwandi nyinga datu affectio. Nida kufosa wandi tori mapasports either 800 kaya 200 kaya 200 images na kutu nechitra wadi gare kuno kushakanaka. Ndoda kukomenda kutupanya ya kutu passport ilu 100 US. Kunana South Africa, Botswana kupi kweze. Mapasports ano dura ma 25 US dollars. So we do expect kuti iyo government kana ichindro isa my electronic passports. Ngai chita wo take into cognizance fact kuti we've been complaining about the high fees inocharge one ZANPF government compared to other SADC countries.
Asi chimo chizangwa cheZimbabwe chinogara muguta reBlanda muMalawi vachansi nyengetere vaudza Studio 7 parunare kuti passport itsva iyi ichabatsira zvikuru mukuderedza kubiwa kumapassport. Studio 7 na ukwanisa kunzwadiwire hurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinonane zvemukati menyika vakazembe kazembe vati vatumirwa mibvunzo pa WhatsApp asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo. Nyanzvi munyadzi mitemo yekufamba kwevanhu muzvare Primrose Mandu vanoti hurumende yava mubichi kutsvaga mari muvanhu vanogara kunze kwenyika.
Apa tiri kutoona kutoti hurumende iri kutoita inonzi fundraising muchirungu. Vari kuteya mari kuti muvanhu.
Unofungidzirwa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe zvinogara kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zerezo utano raka zivisa nezuro kutivano wafumba mwe kana uti 9 waka fanichi lwereche COVID-19 mwenyika yose uye vamwe vano mazana maviri ne makumi matatu ne vano mwe 237 waka wanikwa vaine chirwere ichi. Izvo zvakasvitsa wandu wevano vafane COVID-19 mwenyika yose pazviuru zvishanu ne mazana matatu ane makumi matatu ne vatatu 5333. Vanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga vakasvika pazviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matatu nemakumi matatu nevatatu 229,333 kuchitiwo vanhu zviuru mazana maviri zvine gumi nezvinomwe nemazana matatu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 217,355 vakapona kubva kuCOVID-19. Uwandu huu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaiitwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bhabhiriji riri muguta rePittsburgh mudunhu rePennsylvania muAmerica rakadonha nechishanu mangwanani maawa mashoma mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasati vashanyira guta iri kunotsinhira kukosha kwekugadziridza zvivakwa zvenyika izvo zvave kuparara. Vachingosvika muPittsburgh muPennsylvania vaBiden vakashanyira zambuko reFenn Hollow rakadonha rikakuwadza vanhu vangangosvika gumi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi. Pastor Magwenzi vanopfeka nguwani dzemabasa akasiyana siyana ekubatsira madzimai. Tine kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Pastor Magwenzi.
Tinotenda zvikuru nekuti gamuchira zvakanaka kudai. Pane mwe mwane singa mbisiki. Inango gara iripo 24/7. Unurara nayo, unumuka nayo. Kwese kwa umenda umenda nayo. Nemo mvura mese nayo. Ndoyo title wa yekuti mfundisi. Yeo pasta. Iyo ino gara iripo. Kete kuti mwari wakanti danila. Kunyaya zikuru seite ma business. The economy. Tekusumu zira mwenye mzimai. Paya pekuti kana mzimai anamata. Wazulii. Nekuti mina matocha hiyo nikuverenga scripture uchikota azvibhadhare patiri kwa okay kana patiri panotoda cash saka nyaya ndinayo tinoshanda zvikuru ndeyekuti tinobva sei semadzimai pamabvi kuti zvatikukumbira Mwari zvibatike mudzimba dzedu nemararamiro edu
saka izvi zviri kugoneka here tiona vazhinji vari kuti tiri panguva yeCOVID-19 lockdown yarwadza muri kuzvigona sei kuti mukwanise kunge muchikwezva madzimai kuti vadzidze nezvemabhizinesi zvamurikutaura izvi
ini ndogaro taura madzimai kuti lockdown iripo inotaura kuti nenguva yakati yautoita kuonekwa murodzi famba wakapfeka mask observe social distancing usanyakudzumana-dzumana nevanhu sanyakubuda-buda ndo mutemo yelockdown iyoyo but izvozvo hazvireve kuti pfungwa dzako dziri under lockdown pfungwa hadzisi palockdown because palockdown ipapa Mwari arikutosumudza vanhu vari kutoita zvinhu saka panoda kuti munhu wemudzimai uchangamuke urongeke umbofunga nezveupenyu hwako umbofunga vanhu vaunoswera navo umboona kuti pane zviri kuitika here muupenyu hwavo kana zvisiri kufamba tsvaga vamwe vari kungwabvangwabva vari kumhanyamhanya vari kutikitira-tikitira vari kungofaita-faita madhiri patauni wombonzwera neivavo wombonzwa nyaya dzavanotaura wombonzwa kuti mikoto yacho iri kubatika kupi zvinhu zvachona zvinoita sei fishi dziri kuhodheka kupi zvino kwangoramba uchingoswera uchingotenderera nevanhu vaunongoswera navo mudokudhauni ndivavo kubva kusendusvika manheru zvinokutsikirira saka tiri kutoti pane zvakawanda zviri kuitika mulockdown imomo vanhu vachitosumuka vachitoona mukana yekuti vararamise mhuri dzavo saka kuvharwa kwenyika kuchiswa mitemo yekuti zvakati hazviitwe zvakati zvinoitwa hazvireve kuti pfungwa idzi dziri under lockdown ini ndinaya ndinoti # shanda kusvika wabata cash munhu wemudzimai shanda kusvika wabata cash kana isingabatike hauregedze kumabvero haana kufaya saka rega ndimbofaita fish nekuti vanhu vanoda kudya hazvisi kufaya zvefish rega ndimbofaita zvemachicken zvemukati tinotengesa kumaarea kusina magetsi kune mabhiridha kune chii saka zvakutongoda kuti uchangamuke uvhurike pfungwa ombofamba nevanofamba ombosiya vaye vanongoswera vakamonera zamira vachingoti zvakadzanya zvakapresa nekungotarisirawo kuti munhu ari kusouth africa dai anditumidzira mari ari kuuk mwana watete dai anditumidzira mari unogumisira vagumbukira vanhu for no reason nekuti vanhu ivavo vanewo upenyu hwavo saka ngatichecheka waisaway kubva kuvanhu ivava tombonangana nenina mwari ndikaite sei pandinogara even ndiri loja shuwa ndogona kutodyara masharots angu mutai tai chaivo remotikari reri unokwanisa kutodyara masharots anozosvika season yekuti ndotopedza 3 months ndisingatenge maonyeni zvinhu zvakangodaro daro vamwe vachitora mazowe mabhodhoro ematulitas emasprite aye wocheka pamusoro woita mavhu womwaya tumbeu twako twetsungu kuti unotwa kutofaita madhiri etsunga zvinhu zvichitofamba mumba saka zvakuda kuti uchangamuke kuti ndoitei ndikakumbira even muhomba 1 pandinoloja ipapo kana pandinogara ndikakumbira 1 muhomba ndotomeka sotsvaga manyowa ndadidadii wangu muhomba ndouchatereka zvinokunda ane mihomba yakawanda kana yalendoti yese svika lendoti anogumisira togumbuka kuti amai avanofambisa sei mune zvavari kuona pamuhomba mumwe chete
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai pasta Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu our lives tichitarisa nezvekudomwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviviri vaPatrick Chinamasa veZANU PF nevaimbove miriri weZimbabwe kune dzimwe nyika vaAndrew Mutetwa kuti vapinde mumakomiti esadhika anoona nezvekuyanana nerunyararo vachina masa vakadongwa kuve nengo yekomiti yavana soro jena kana kuti panel of elders kuchitwa vamutetwa vachidongwa kuti vange vari nengo yekomiti yezvekutaurirana mediation reference group musadik. Izvi zvakaziviswa nezuro nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekutengeserana. Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguu kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Takatsamara nazvo zvakanyanya nechikonzero chekuti vanoti charity begins at home, zvichireva kuti zvese zvaunganoita kunze uku zvinofanira kutanga pamba uchipembedzwa nevaunogara navo. Saka tichitarisa vaPatrick Chinamasa vaifanira kunge vatarisa role yavanopleya munyika yeZimbabwe. Kazhinji tinoudzwa kuti vanhu kana vachinge vakukwegura vanowedzerawo zvekare ruzivo neuchenjeri, asi izvozvo hazvioneki pana vaPatrick Chinamasa, munhu anozikanwa nekupotsera mashoko eruvengo uye nekupesanisa vanhu munyika. Hatimuzivi ari muyananisi kana munhu anosimura bopoto kana kuti mbishonga munyika. Saka basa ravapiwa iri ibasa rinokosha zvikuru, tichitarisa kuti kusawirirana kwevanhu kana kwemarudzi kunokonzera kuparara kwevanhu nemidziyo nezvinhu zvakawanda zvakadaro.
Saka zvii zvamunoti zvaifanira kutariswa neSADC isati yadoma vachinamasa kupinda mukomiti iyoyi yavana soro jena?
Tine tichitarisa kuti kana SADC ichikoshesa panel iyoyo, vanofanira kutora vanhu vane nhoroondo yekuyananisa, kwete vanhu vane nhoroondo yemhirizhonga nekupesanisa vanhu kugara kwevanhu munyika. Saka handifungi kuti vaPatrick Chinamasa vanokodzera kuti vange vari padare rakadaro nekuda kwemhirizhonga yavanokurudzira munyika yavo yeZimbabwe. Uye chitarisa mamiriro akaita situation munyika medu, tichivatarisa vaChinamasa, handifungi kuti Zimbabwe the moment inofanira kunge iri kutungamira nyaya dzekuyananisa muSADC. Tinofanira kutanga tayananisa nyika yedu Zimbabwe yotanga kubuda matope mairi right now, pane kuti tiedze kuyananisa SADC isu tichitadza kuyanana pachezvino.
Asi kava maguhu, kune vamwewo vane maonero akasiyana nemaonero amuri kuita vachitoti vanhu vakaita sevaChinamasa vanhu vanenge vachitaura nekuita zvinovaka Zimbabwe.
Of course varipo vanovatsigira hombe mitoka vavanoratidza nekukurudzira mhirizhonga kwavanoita. Ndingakupe muenzaniso jonga. Recently vaChinamasa vakataura mashoko ekuti election ya 2023 yakatopera as far as ZANU-PF is concerned. Mashoko akadaro mashoko ekuti anogona kukonzera kusagadzikana zvakanaka munyika, nekuti vanhu vanenge vachitarisira kuti sarudzo dzinopa nyika mukana wokusarudza hurumende ichatungamira for the next 5 years. Asi kana soro jena vakaita savaChinamasa vachiudza vanhu kuti mavhoti amuchada kuzoita muna 2023 haana basa, isusu kuZANU-PF takatopedza kudhara nezvisarudzo idzodzo, hatitarisire kuti munhu akadaro angazi munhu anokwanisa kuyananisa, nekuti ari kutsvaga nepaanogona napo kuti pave nekudeuka kweropa, pave nekusawirirana kwevanhu, pave nemhirizhonga, vanhu vanzwe kuneta pamusoro pekuti tingagadzirisane sei kuti tiwake nyika yekuti vanhu vose vanowana budiriro, vanowana rugare, zvisinei nekuti vanotsigira sibato ripi. Saka vanhu vari kuti vaChinamasa vari kuita zvakanaka. Ndingati vanhu vanenge vari kudivirawo uye zvichida vachibhenefita kubva mumamiriro akaita zvinhu munyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguu vari parunhare kwamutare nestudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini dini jonga kandemi rindir mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda ba ku VOA Ndebele.